Vatapera sengweni au vasvitsa chikumbiro ichi kudare Constitutional Court vakazvimirira vati vamunangagwa vakatara zuva resarudzo dzemabai elections vasingatevedzere nguva yakatarwa nebumbiro remitemo yenyika. Mumapepa vasvitsa kudare vasengweni vanoti vamunangagwa vakatyora bumbiro remitemo iro rinoti vaifanira kutara zuva resarudzo idzi mukati memazuva makumi mapfumbamwe kubva musi unoziviswa kuti zvigaro zvinenge zvisisina vanhu. Nokudaro vasengweni vakumbira dare kuti rimise sarudzo dzemabai elections munzvimbo makumi mana nesere dziri kutsvagwa nhengo dzeparamende. Sarudzo idzi dzozongoitwa kamwe chete pachaitwa sarudzo dzegore rinouya. Vasengweni vatiwo upfumi hwenyika huna kumira zvakanaka zvekuti pangaitwe sarudzo izvozvi panguva yehurumende iri kutadza kubhadhara vashandi vayo. Vatiwo kuita sarudzo dzemabai elections hakuna chakunochinja mudare reparamende sezvo ZANU-PF ine nhengo dzakawanda mudare iri. Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati vanoziva kuti ndivamonzora vakaronga kushandisa vasengweni kumisa sarudzo idzi vachiti vari kutya kukundwa musarudzo dzemabai elections idzi. Muzvare Mahere vati vatungamiri vanofanira kusarudzwa neveruzhinji kwete nematare.
Vamonzora vari kuona kuti havana vanhu saka vari kutya by election. Isisi tinotaura kuti constitution yedu kana kuti bumbiro remutemo rinotaura kuti vanhu vane kodzero yekusarudza vanovatungamirira. Saka isusi tiri kutoshamiswa kuti vamonzora havasikuda kuti maMP ari muparliament ave maMP akasarudzwa nevanhu. Vakatanga varecola maMP akasarudzwa nevanhu ezvinezvi vari kuda kudzivirira maMP achazosarudzwa nevanhu musi wa26 March. Isusi tinotaura kuti maelections ngaitwe nokuti ndo zvinotaurwa neconstitution yeZimbabwe. Vanhu ngavapiwe mukana wekusarudza vanhu vanovatungamirira. Isusi seCCC tinomirira principle yekuti vanhu ngavaende pamberi kana kuti citizens first. Zvido zvevanhu ngazviende mberi even mukusarudza vanova representa kuparliament.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati sebato vacharamba vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabai elections idzi vakamirira zvichabuda kudare panyaya iyi.
Vaichemera sarudzo dzemabai elections vachifunga kuti musangano weZANU-PF hauna kugadzirira musarudzo izi. Pavaichemera kudaro vanga vasingambotauri zvemareforms avanotaura nezvazvo izvi. Vanga vasingatauri zvekare nyaya dzemutemo dzavakuda kuisa nhasi. Asi hatikachamadzwi nezvavari kuita izvi zvokuti sarudzo hadzisi pamutemo zvakune matare kuti vagozotiudza pavachateerera application iyoyi kuti ine musoro here kana kuti kungova kuita kwekutungana kwembudzi. Isu ticharamba semusangano weZANU-PF tichigadzirira sarudzo idzi dzemusi wa26 March. Tine donzo rekuti tikunde tishande nevana veZimbabwe tibudirire nyika yedu ienderere mberi. Zveavo vanoda kuzorera nyika kumashure vachiti sarudzo idzi hadzisi pamutemo kana kuti sarudzo idzi hadzifani kuitwa, we wish them good luck. Ko vematare dzimosvaka ndo vana maenzanise.
Mibvunzo yatatumira mutauriri weMDCT yavamonzora vaWitness Dube pamwe nasachigaro webato ravo vaMorgan Komichi yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo uye vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Asi vamonzora vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti bato ravo harina chekuita nechikumbiro chasvitswa kudare ichi vachiti havapindire munyaya dzezvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichida kuti kodzero dzazvo dzicherechedzwe. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaitai zimunya vati zvave kuita sekuti bato ravamonzora rabatana nehurumende kuda kumisa sarudzo dzemabai elections idzi vachishandisa matare sezvavakamboita kumashure zvakazoita kuti vamonzora vasare vaine mudhuri weMDCT nemari inopiwa mapato ane nhengo dziri muparamende.
Vakabatana neavo vanofungidzirwa kuti vanoshanda navo veZANU vaona kuti havana kusimira. Saka uku kuzoenda kunoshandisa vamonzora kwakutongotsvaga matandanyadzi potera ekuti ivo vematare makuru enyika vazongoti zvokwadi sarudzo ngaimiswe nekuti haina kutaura zvakanaka. Asi honzeri huru inenge iripo inenge iri iyo yekuti vakuru vanogadzirira zvesarudzo muZimbabwe vabatwa vari pachena vasina kusimira.
Vamunangagwa pachavo vakaudza vatsigiro vebato ravo pamusangano wavakaita kuEpworth mwedzi wapera kuti sarudzo dzemabai elections dzakatadza kuitwa nenguva nekupararira kwakanga kuchiita chirwere cheCovid-19 panguva yaifanirwa kuitwa sarudzo idzi. Nzvimbo zhinji dzakasara dzisina vamiririri muparamende pamwe nemumakanzuro akawanda zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo idzi muparamende nemumakanzuro neMDCT yavamonzora zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court uyo wakati vaNelson Chamisa vakanga vasina kusarudzwa zviri pachena kuti vatsive mushakabvu vaMorgan Tsvangirai semutungamiriri webato reMDCT. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.